manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17 2024 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira repvob mudunhu reHarare wakanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Asi vezanupf mudunhu reHarare vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo musangano uyu wakanganiswa nevana veZimbabwe kwete nebato rezvematongerwo enyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatenda EBT vanokwira kudare reHigh Court vachipikisa mutemo uri kushandiswa kusunga vanhu vari kunze vari kuchinja mari zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations kana kuti PVOB wanga uchiitirwa muHarare nhasi wasiyirwa panzira uchangotanga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti nhengo dzebato rezanupf vatanga kuimba vachiita ruzha. Izvi zvinonzi zvaitika mushure mekunge mutauri wechitanhatu apawo pfungwa dzake achipikisa bhiri iri. Asi vashanu vanga vatanga kutaura vanga vachitsigira bhiri iri. Nhasi ranga ririro zuva rekupedzisira rekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri iri pamwe nerimwe bhiri revakaremara. Aka akasike kutanga kuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanupf vakanganisa misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri repvo iri sezvo svondo rino zvakaitika zvakare kumasvingo nekuchinhoi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo tabata nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiririri wemukobha south mudare reparamende vajohn cooka
zvara nhasi ranga rizarende kupedzisira pamapublic hearings atati kuita tapesa nebhiri retvo rakaitirwa paambassador hotel asi harina kuzokwanisa kupera mune zvakanaka nechinangwa chekuti pazoita kuziringana nekusanzwisisana kwevanhu vanga vauya kupvob racho saka chaitika ndechekuti tichingotanga vaita vaviri vatatu vataurawo mapoints avo maererano nepvob then kwazoita umwe mutaura kuwana mukana wekutaurawo nezvedhiri iroro saka paataura anga achitaura achiriridze kuti hai ndine zvikonzero zvandinazvo zvinoita kuti iye ngarisaenda mberi ndo panga patanga ruzhani mhere mhere zvekuti taakunga takwanisa kunzwanana nekuti panga pane mende vanhu vanga vabuda zvekutoti muhoyo yatatiitira vamwe vatadza kupinda vanga vakatomira pasi ndo paita kuti dhiri iroro ridzo rakanzelewa nenyaya yekuti vamwe vatozopedzisira vaakutoimba mukati imomo izvo zvatokandamisa kuti tiendeze mberi nebasa redu.
Saka kukanzurwa kwaitwa musangano uyu kwakurevei mune tarisiro yekuti muchauita zvakare here kana kuti zvatopera muHarare?
Zvinoita muzuva ramasi ndezvekuti zvinenge zvapera muzuva ramasi asi nesekomiti tinozogara pasi then tinenge takurongawo sedare kuti what would be the way forward.
Pane vamwe vari kufungidzira kuti vakanganisa musangano uyu vangadai vari nhengo dzezanup f imiwo sekomiti mune maonero amaita here?
Zvazvinoita ndezvekuti patinobedzera mabhiri aya kuti vanhu vazoya zvepafungwa dzavo tikutanga hatitenderi kuti vanhu vange vauye vakapfeka rigalia uyezve isusu vanhu vanenge vachitenderera tinobva kumaconstituenti akasiyana siyana hatingazvizivi vanhu vanenge vari vemuHarare kuti ava ndive bato rakati kana kuti rakati izvi vanenge vasina kupfeka zvipfeko zvavo zvinoratidza mapato avanobva.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiririri wemukobha south muparamende vajohn cooka vari parunare muHarare nestudio 7 tabatawo nhengo yevechidiki vezano PF mudunhu reHarare vaAlex Kandishaya avanoti urongwa uhu hwanga husinei nemapato ezvematongerwo enyika asi kuti vana veZimbabwe nekudaro havaoni panopinda bato ravo pachiitiko ichi.
Panonzi varuda kudiscuswa bill hapauye munhu achinzi ndewebato iri kana iri, panouya munhu achinzi chizvarwa cheZimbabwe. Asi zvinoitika ndekuti zvizvarwa zveZimbabwe kwenguva yakareba zvashandisirwa mazita nemabandiko akazvimirira ega kuenda kunotsvaga mari kune dzimwe nyika. Vonyepa kuti mari dzatiri kutsvaga ndedzekubhadharira mhirira mari dzechikoro, vonyepa kuti mari dzatiri kutsvaga ndedzekuchera zvibhorani. Paunozonotarisa mari dziya dzinenge dzichishandiswa kupawo ezvematongerwo enyika, zvinova veZimbabwe vanga vachidaiwa kana zviri kuitwa nemabandiko akazvimirira zviri pachena, vanotyei kuti paite mutemo unovatarisa. Mutemo uyu wakareruka, unongoti tizivise kuti iwo redi yestudio 7 inoita zviri tova nhau, mari yako unoiwana kuti iwe unowana iri marii. Saka sekupomerwa kwazvinoita zvinongoreva kuti chese chinoita nechekuchengetwa kwenyika yeZimbabwe chinopomerwa kuchizvana pf. Chese chinoitwa nekusa vanhu parisk chinoreva kuti cheopposition. Saka hakuna vanhu vezvano pf vaita zvakadaro, chizvarwa cheZimbabwe.
Asi pane chaachakaipa here vaKandishaya kuti vanhu vapane mukana ane pfungwa yekutsigira bhiri neane pfungwa yekupikisa zvoita kuti musangano ufambe vanhu vachipana mikana?
Zvinoitika vanhu vatanga kutorambira nekuti mapoka maviri vanoda nevasingadi. Vanoda pavanga vachitaura vasingadi vanga vachingoita zvishaya, zvaita kuti vamiririri veparamendi vanga vachisimuka nguva dzese vachisaiwa musadaro, regai munhu ataure kubva pamutauro wekutanga. Inisei kumukirana kwatangira pamunamato chaivo. Saka nyaya yekushereredzana yekuitira mamirishonga haina kuitwa pamunhu umwe chete, yaitwa pavanhu vatanhatu vese. Asi kuti zvazongoitika kuti wechitanhatu wacho munhu anga achiramba, zvinongoreva izvo kuti vaivaya vanga vachida mutemo vaita chinhu chakanaka chekupokorodzana muzhinji kuti vaende vanopfigira zvise zvavo. Saka hatingagoni kuswera tichitaura pamusoro pevanhu vakundikana makaona zvagara zvinoita kubato rinopikisa kuti pavanodzingana tetisipo, pavanotukana tetisipo, pavanorovana tetisipo. Isu hatipo kuzvichenesa, tiripo kutaura pozisheni yedu kuti isusu tinotsigira mutemo uri kugadzirwa nekuti unochengetedza nyika.
Vanga vari nhengo yevechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaAlex Taurai Kandishaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Magweta aNeville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemutauriri wezano PF waChris Mutsvangwa, uyo akasungwa achipomerwa mhosva yekuchinja mari zviri kunze kwemutemo, akwira kudare repamusoro reHigh Court achida kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvo zvinotevera kunyimwa kwaakaitwa mukana nedare repasi ramajistrate pamhosva yaari kupomerwa iyi iye nevamwe vake vaviri yekuchinja mari pamusika mutema pamwe neimwe yekushandisa masaisai yekambani yekuamerica yeStarlink. Mutongo pachikumbiro ichi wanzi uchapiwa nechitatu chinouya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira uye vakambova gurukota rezvemari vatendai biti nezuro vakakwidza chikumbiro chekuti Albert Dzikama Ichekure apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekuchinja zviri kunze kwemutemo mari, vachiti mutemo wakashandiswa kusunga Chekure nevamwe mazana vari muhusungwa uri kunze kwemutemo. Mugwaro ravo kudare repamusoro vabiti vanonzi vari kuti haifanirwe kuve mhosva kuti vanhu vachinje mari yemunyika neyekuamerica, sezvo mari yekuamerica iri imwe yemari dzinobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo munyika kusvika mugore ra2030. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSouth Africa vazivisa kuti basa rekutsvaga nekununura vashandi vangadai vakatsimbirirwa nemudhuri wakaondomoka muCape Town muSouth Africa rapera, uye ongororo itsva inoratidza kuti hapana vamwe vanhu vangadai vasati vawanikwa. Vakuru vakuru ava vazivisa nezvedanho iri nhasi mushure menguva ingada kusvika masvondo maviri kubva zvadhirika chivakwa ichi. Vanhu makumi matatu nevatatu vakafa mutsaona iyi. Vakuru vakuru vemu America neNiger mwari muNiami vapedzera nguo zvinodzoka korora. Vakuru vakuru veAmerica neNiger muNiami vawedzera nguva yemusangano wepamusoro-soro wavari kuita kusvika muzuva ranhasi wekuronga nzira dzekuburitsa nadzo mauto ose eAmerica kubva munyika iyi. Madzimambo, masabhuku nevanotevera tsika dzechivanhu vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera tsika dzechivanhu pakufukunura makuva ari munzvimbo iri kuda kuvakwa guta idzva reCyber City pedyo neparamende itsva kuMount Abden muHarare. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu yakabudisa chiziviso kune veruzhinji nezveurongwa hwekuda kufukunyura makuva ari munzvimbo iri kuvakwa guta iri. Mapfupa acho achizonyorigwa kunzvimbo itsva ichazoziviswa. Muchiziviso ichi bazi iri rakazivisawo kuti zvimwe zvinoyereswa nevagari zvichabviswa kana kukanganiswa. Vanoda kupikisa urongwa uhu vakapiwa mwedzi mitatu kubva kutanga kwemwedzi uno kuti vange vaita izvi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vagari vanodarika mazana mashanu munzvimbo iyi vakatarisana nekubviswa munzvimbo iyi kuitira kupa mukana wekuvakwa kweguta idzva iri. Mumwe mugari akatarisana nekubviswa munzvimbo iyi uye kufukunyurwa makuva ehama dzake shanu papurazi rechena ndiambuya Vimbiso Karanzi. Ambuya Karanzi vanoti havana kwekuenda nekudaro vanochema chema kuti makuva aya avakirwe pari kwete kufukunyurwa.
Kuyangeri yekuti dai zvarisigonekawo kungoti paingospenzeredzwa kuda. Isisiwo zvedu apenyu totsvagirwa ipo kuenda. Apa pongosiyiwo pakapedzeredzwawo ndozvakati totarisira kuti pano ndozvichaitira.
Mumwe mugari wekuMount Upton vaWilson Sakonda avanopa vanhu nzvimbo yekuviga hama neshamwari papurazi rechena vanoti pane makuva anodarika chiuru akaverengwa pavari kuviga vanhu pari zvino.
Ava tabvunza vanzi kuoneka 1100 amene kuti 103 here kana kuti 102 here.
Vasakonda vanoti vazhinji vave kuvigwa papurazi ravo havachina hama dziri muZimbabwe sezvo dzakadzokera kuZambia neMalawi kwadzaibva munguva dzejambanja pakatorwa minda kubva muna 2000 vamwe vachipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika zvekuti hapana achaziva kwavari.
Bati mamwe mazhinji makuva vanhu vacho abhururwa apachina vamwe vakadzokera kuMalawi vamwe vari muMozambique.
Amai Snodia Mukanga vanoti pane kuti vanhu vacheme makuva vanofanirwa kutochema kuhurumende kuti vaendeswe kumwe kwekunogara kwakanaka. Vakafanobata chigaro chamambo Chidziva mushure mekufa kwababa vavo gore rapera vaShepherd Chinjiwa avo vanotonga nzvimbo yeMount Upton vanoti patsika yavo vanotora mapfupa emufi oiswa mujira unovigwa patsva.
Tinenge taakutotsvaga machira atinorongerera mabhonzo iwayo anenge abviswa ipapo totakura tiina nawo kune imwe nzvimbo kwatinoti kuviga munhu wepatsva panenge pachitoitwa mabibo ekuti asati kutoviga panyowani.
Mambo Chidziva vanoti kana musi asisina hama sahwira wesvikiro renzvimbo kana kuti mutape ndiye anofukunyura mufi uyu onomuviga panzvimbo inenge yasarudzwa achidetsemba kuti mugare zvakanaka sevamwe kuno.
Tinotora munhu wangu munyayi wesvikiro mutape anotumwa nesvikiro ndoita sasahwira anoenda otora ipapo nemachira andikutaura matema kana machira anenge ataurwa nudzi.
Izvo zvinotsinirwa nasadunhu wenzvimbo iyi vaGibson Katiza Gombo avanoti munhu anogona kunovigwa kune imwe nzvimbo chero paitwa chivanhu chinotarisirwa kuitwa pakufukunyura guva rake nekutakura mapfupa ake.
Hatinoenda kunoita zvechivanhu chedu ipapo tichitaura tichiita chivanhu chedu tobva tabvisa makuva iwayo ipapo after taita chivanhu chedu.
Nhengo yebhodhi resangano revarapi vechivanhu rezinata vaPrince Mutanje Sibanda vanoti vanhu vanofanirwa kufukunyurwa zvichienderana netsika dzevari kufukunyurwa. Mumwe mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mubandiko rinoona nezvezvowanikwa nenzvimbo dzinoyera vaNelson Geje vanoti parizvino vari kuongorora kuti makuva mangani anoda kufukunyurwa panzvimbo nhatu dzanga dzichivigwa vanhu mumaund upten. Sezvakataurwa muchiziviso chebazi rezvekutongwa kwematunhu, zvose izvi zvinoitwa chete kana pasina munhu anenge apikisa danho rehurumende iri munguva yakatarwa yemwedzi mitatu iyi. Hurumende haisati yazivisawo kuti mhuri dzichabviswa munharaunda iyi dzichaiswa kupi, asi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo, vanhu vanobviswa munzvimbo inenge yatorwa nehurumende ichiitwa mabasa ebudiriro vanofanirwa kutsvagirwa kumwe kwekuenda vonogariswa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, bazi reAmerica rinoona nezvemutemo reJustice Department nemusi wechina rakaparura maonero matsva embanje richibvisa muchikwata chezvinodhaka richiisa muchikwata chezvinogona kushandiswa muongororo nemukurapiwa kwevanhu. Danho ratorwa nehurumende iri rinokonzerawo kuti mbanje ikwanise kushandiswa nevanhu mukurapa zvirwere zvakaita sezvinokonzera kusanzwa nzara, kusvotwa nekurutsa. Mamwe matunhu muAmerica akanguva abvumidza kushandiswa kwembanje kare. Vebato remaRepublicans havadi kunzwa nezvenyaya iyi, asi vebato remaDemocrats vanokurudzira kuti mitemo inobata mbanje isunungurwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Nyaya yembanje inogara ichitaurwa makore ese ese muno muAmerica, especially nguva dzemaelection. Asi chiripo ndechekuti mbanje iye zvinezvi yachinjwa schedule terms of classification as a medical drug. Saka initially yanga iri inonzi schedule 1 where it is supposed to be very addictive but with few medicinal purpose. Now yachinjwa yaiswa pane inonzi schedule 3 where it could be used to do research, medical research, so that it can be used for more medicinal properties. And what this has done, there's a good thing. Kune ma states muno muAmerica akalegaliza marijuana, asi federal government yanga isati yairegaliza. It's still the case kuti haisati yaitwa legalize, asi pava nemukana wakawanda wekuti paitwe more research in terms of medicinal benefits emarijuana kana mbanje.
Saka kana takatarisa zvaitwa izvi, zvinoreva here kuti vanhu vanenge vasununguka kutenga nokushandisa mbanje muAmerica?
Hazvisati zvanyatsosvika padanho iroro kusvika temo wachinja in terms of kuti ive legalized, asi chavapo ndechekuti vabvisa marestrictions anga akawanda ekuti macompanies akaita semabhengi anga achipa maloan kumacompanies anenge akwanisa iye zvino kuti ape maloan kune macompanies anoita zvokurimwa kwembanje nokuita maresearch. So ndo zvimwe zvatingati zviri kuita kuti vanhu vafare.
Iyo mbanje pachayo ine zvinhu zvainokonzera here kumunhu anenge achiishandisa?
Wanguva hwande tagara tichishandisa mbanje muzvipatara. Inobatsira zvinhu zvakaita seappetite. Vamwewo vachiti inovabatsira in terms of pain control kana kurwadziwa. Kune vamwezve vanga vari kuti nyaya yezvinhu zvakaita seizures kana kuti epilepsy.
Vanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Panye dzomwana wamutsvangu apa zvaratidza kuti aiwa achiengwa ndiani masimba ese. Ndabvuma. Ende ndo kune vese vachiri kuda kuvaruda kutaura kuti munangagwa apindi muthird term. Kunyepa anovanyudza vese. Aiwa, aigomwe.
zvikufara zvisingaiti kuno kuti zvikufara nekusungwa kwakaitwa mwana wa vava vaimbozviti minista ive vakarwa ndirusununguko vamutsvangwa zvekuti mubatai na David Munangagwa ndoimwe paramhosva kana muchiti muri kuita zvinhu nemazvo muchisunga vana vemadhishefu ngavabati nemwana wavamunangagwa because navamunangagwa vacho vatori nemhosva mhosva dzavari kupara dzakawandisa ndatenda ndatenda
ndaikumbira kubvunzawo hama dzangu dziri musecurity services like masoja mapurisa CIO kana havapi zvavo vanoshanda imomo kuti hamuzvioni here kuti vana venyu havana remangwana rakanaka nekuti muri kutadza kubhadharira vana venyu chikoro chacho chinonzi ndechemapurisa chemasoja yacho vana venyu vari kudyei tinongoona kupera kwemwedzi vanhu vakabatwawo mavhiki kunge muri kuzviona sei imimi muchipota muchipuwe mupini nepfuti dzokunoponda vanhu asi imimi muchiona kuti hamuna kugara muri marobots here hamufungiwo here mega kuti ano izvi zvinhu izvi takaita misteki
ndiko pastudio 7 aiwa ndiri kufara ndine kukumbira chichemo chokuti mbotisvikireiwo kuna vamutsvangwa tisvikirei kuna mutsvangwa tizwe kuti anoti kudii nezvemwana wake asingateereri mirawo yehurumende hatidi kuti tinzwe zvekuti ano mutsvangwa atitaurire kuti mwana wake akasungwa asina mhosva kwete ndiye anogara kutaurira kuti hurumende yezimbabwe inosunga vanhu vane mhosva ende matare ezimbabwe anotonga vanhu vane mhosva sekugona kwavo naizvozvo anofanira kuzvigamuchira kuti mwana wake akareswa kwasara mavhaza ndiwe wasara kumbira please studio 7 tisvikirewo kuna mutsvangwa tiri kuda kunzwa komendi yake
chero musikadi zvenyu kudayira zvitine tichitaura tinoite kutaurirai chokwadi kuti handingagoni kubhadhara school fees mwana wangu achienda kuchikoro nezhara hazviiti izvizvo kubhadhara school fees mwana wangu unoenda kuchikoro nezhara iyo hurumende ichitopema ini ndichitopemherawo kuti vana vangu vari isadza ndikutopemhawo kwandiri kugara kunoku nepandakagara nekupi nemumese mandiri kufamba ndikutopemhera kuti vana vangu vari isadza saka mari yekubhadhara school fees yacho ndinoionepi kana iye munangarwa achizviti ndiye hurumende yezimbabwe achitadza kuwana mari yekupa vanhu vese chikafu kuti vadye ini ndinozviwanepi mari yekuti mwana unoda kudya unoda kubhadharwa school fees munangarwa ana tisine vana vezimbabwe ungori akatarira zvaari izvozvo nekuda kuti kana akawana mari yerubatsiroiwo oisawarowo kupa mari iyoyo akawanawo mari yerubatsiro obawo mbichana ipapo haana kana shungu nemwana wazimbabwe kana one dei angava neshungu nemwana wazimbabwe angoti agore rino kune zhara hakuna anobhadhara school fees
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo Zimbabwe yakamirirwa neFIFA Normalization Committee iri kumusangano we74th FIFA Congress uri kuitirwa muguta reBangkok kuThailand pari zvino nyika yeBrazil ndiyo yasarudzwa senyika ichaitirwa makwikwi enhabvu yemadzimai yepamusorosoro yepasi rose yewomen's World Cup mugore ra2027 Marvelous muhlanganyauye westudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Aldebe
zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichiparticipata iripo kumameetings nekumusangano yese yeFIFA kozi ndokunoitwawo madecisions akati koshei iyezve tinoona kuti kwakapinda normalization committee iFIFA iri kubatsira Zimbabwe pamutambo zvenhabvu ichibatsira FIFA saka zvakakosha zvikuru iyezve tinotarisira kuti vanoenda ikoko vemuZimbabwe kunowanzoenda chief executive office vanoenda kuti vange vachibatsirika kuti vange vachiuya kuzoimplementa zvinhu zvakakosha kuti mutambo wenhabvu unge uchienderera mberi muno muZimbabwe
tinoona kuti iko kuCongress uku Brazil ndo yadoma senyika ichange yakabata World Cup yemadzimai yemugore ra2027 tichitarisawo mamiriro akaita nhabvu yemadzimai munyika munoona sei izvi
Zvaka kosha tanga tichitambudzika seZimbabwe pamutambo wevasikana wenhabvu, asi munoziva kuti takamboendawo kuma Olympics, saka takatarisira kuti tinge tichiendawo kuWorld Cup tichikompita nemacountries fanika vana South Africa nana Nigeria. Asi tanga tiri kumashure stereki, asi tiri kuona kuti iye zvino kwave National League. The last time takaita National League haina kuzopera mushe nenyaya dzemari, asi tinoziva kuti kune funding inenge ichibva kuFIFA ikashandiswa mushe, tinoona kuti zvichatibatsira.
Pane zvingadzidzwe Normalization Committee iri kubva kuZimbabwe iri pamusangano uyu zvingabatsira nyika panyaya yenhabvu?
Zvakawandisa, iyezve financial discipline ndo yakakosha. Saka the biggest lesson yavanofanira kuti vange vachidzidza vachiuya nayo kuno ndeyokuti vazive financial discipline, vatiudze kuti mari dzavo dziri kufamba sei, iyezve vakommunicate kuti maprograms avo akamira sei tichiendera mberi.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo, muzi wetu Adebe achitaura naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7 ari parunare muBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba misambo yechimanje manje yeurban grooves neafrofusion anonzi Kras Kagoya kana kuti Zikra. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zaibe ziyocho. Dainda gaziva. Zaibe ziyocho.
Ndakatanga kuimba mugore ra2021.
Vabereki veukama vaiti kudii muchitanga zvemagitare?
Vetirati ndidzokere kuchikoro, hapana munhu aida kuti ndichizoziva.
Vari kuitambira sei mumaraini umu mumhanzi yenyu?
Vanhu vari kufarira music yangu ndinoimba pamusoro pezvinhu zvavanosangana nazvo.
They see the picture but only from a distant hands. Go to college to get a real job. Minimal in my shoes will help you change your views. And I'm not unemployed cause I'm lazy. No.
Matambudziko amuri kurwisana nawo ndeapi muindastiri?
Main challenge iripo kushaya mari kuti basa rifambe. Mazano muindastiri vanhu vese vari kushandira mari, asi vakawanda vana mari yekuti vawane kubura mimari iri professional. Saka ndiri kugadzira istudio iri affordable yevanhu vanenge inini vane chido nekuimba asi vasina mari.
Ko vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Kuna vanozoda kundibata vanondiwana paFacebook saKras Kagoya, KrazKagoya.
Emotions don't matter, I'm only a man. Feelings aside, gotta get the bag. Up against the world, had to be so cold, had to be the gangster. Stories be told, and honestly.
For my fans, you know, tenda nirutsugiro rwenyu ende murambe makadaro. Basa ndiramba ndichirova ende pasina imi hapana kwandinosvika.
Was a Friday, chitipai kamwe chete mukoma atimborova nhasi magitare.
Ndinotenda nemukana wamandipa kuti ndive pano. Ndinoda kubuda nekambo kerudo kanonzi ndiwe hakuna munhu.
Ain't nobody like you, nobody like you. You too pretty with no makeup on. Make a throw on something like a stallion. Let up every room so they can't ignore. Cause shorty got moves, yepa anaconda. Oh na, nyash kunge yepa josa. So fine man, bandi jaka kunge vodka. Chakwitira zese za unoda. Sando kwanis, daka paris. Blue skies when I catch you in my arms. Big smile every time you come around. My problem makes it disappear. Menos on guitar, all the lights make sense. Drive me crazy, see that light stands. Nipuna ugare forever. Mano churin baba ye moyo rikefa. Asna basa nchakuda forever. Una life yacho ya ni flavor. Yeah.
Nzwisa yekambo kanonzi ndiwe hakuna mumwe kubva kuna Kras Kagoya anozivikanwa nerokuti Zikra kana mumwe manzi muhurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure nawo pano pachirongwa, tumirai maWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri, musakanganwa kuti nhasi manheru muchirongwa chedu Live Talk na 8 PM tiri kutaura nezvekukwira kudarira High Court kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vachipikisa kusungwa kwevari kuchinja mari dziri kunzi zviri kuitika kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.